Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 20 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi bato rinopikisa retransform Zimbabwe rinoti nhengo dzaro matunhu ari kupindwa nemutungamiri waro dziri kusara dzichishungurudzwa vagari vekuchitungwiza voshushikana nekutorwa kwakaitwa midziyo yekanzuro yavo nechikonzo chedare Nasi mchikamu chedu chechitendero, tishakupai hurukuru yakaitwa na Prasidis Jeremiah wa Studio 7 na Pastor Robert Lekuku ve Forward in Faith Church waruku Boston, Massachusetts, munomu Amerika. Indiwe mimemi sore na uzeru za nasi, zichuyo kamuru zichibakuna ku Studio 7 irimu Washington DC. Bato rinopikisa retransform Zimbabwe rinoti nhengo dzaro matunhu enyika ari kupindwa nemutungamiri waro vaJacob Ngaruvhume dziri kusara dzichishungurudzwa nemapurisa pamwe nevamwe vakuru vebato rezano PF vanozivikanwa. VaNgaruvhume vari kutenderera nenyika yose vachizivisa nhengo dzebato ravo nezvedanho rakatorwa nebato ravo rekupinda mubatanidzwa weMDC Alliance. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgaruvhume pamusoro penyaya iyi.
Tiri kutenderera tichisangana nevatsigiri vedu tichivaudza nezvemubatanidzwa watiri kushanda pamwe chete nawo nekufamba nawo zvino chiri kuitika ndechekuti kwakabva mapurisa ari kufara chidzire vatsigiri vedu nevanonga vauye kumisangano iyoyo pari zvino kutaura kuno kubhikita uko mapurisa ari kutsvaga vanhu vakanga vauya pamusangano nemasabhuku nevatungamiri vemakereke vakauya pamusangano wedu wekubhikita saka iko zvino vangatsvaga vatungamiri vetransform Zimbabwe kuti vataure navo vachiti vari kuda kunzwisisa kuti makazvifambisa sei kuite misangano yakadaro saka iko zvino legal department redu riri kutotaura navo mapurisa iwayo kuti pinzwe kuti vari kuda kuti chii
asi mucharamba muchienderera mberi here nekusangana nevanhu ikoko ivo vachisara vachishushidzirwa
zvakanyanyisa ipapo hatidzoki shure kuda kuudza vanhu vezimbabwe kuti chitsidzo chekuti tisunungure nyika chiri mumwoyo yedu chiri mumweya yedu hatidzoki kumashure zvachose tichatoramba tichiita misangano iyi ndanga nditori kuzumba maramba pfungwe tine imwe misangano yetinayo zvakare kumashonalands ikoko hatidzoki kumashure tinotopfuurire mberi kusvika nyika yasununguka ivo vatsigiri vedu vatiri kuona nevana vezimbabwe in general vari kuti vangaRivhume pfuura imberi hapana chekutya hatichatya zvachose kusvuda magaro takapera murutsva tinoda kupfuurira mberi ende tichatoramba tichione vatsigiri galvanizing support for 2018 hatidzoki kumashure
ivo vamuri kusangana navo vatsigiri venyu vari kutambira sei danho rebato renyu rekupinda mubatanidzwa weMDC Alliance
vanhu vari kutsigira zvakanyanya vari kuti magona nekuti makomba murumozho uye rume rimwe harikombi churu vanhu vari kuti magona mubatanidzwa uchape mukana mukuru wekuti gore rinouya opposition iwine isunungure nyika saka tiri kuwana rutsigiro rwakanyanya nemazano ekuti tozvifandisa sei
vanga vari mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare neStudio 7 Sangano revagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust rinoti riri kushushikana zvikuru nekutorwa kwakaitwa midziyo yekanzuro yavo nechikonzo chedare nekuda kwechikwerete chine kanzuro kune rimwe bhanga. mukuru wesangano revagari iri vamavilas kumalo vanoti kutorwa kwemidziyo yekanzuru inosanganisira motokari dzinotakura marara kuri kudzosera shure mabasa akaita sekutakurwa kwemarara izvo vanoti zvinogona kuzoita kuti guta ravo ribatwe nezvirwere. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekomishen iri kutungamira kanzuro ichitungwisa pari zvino iri kutungamirwa navamadzudzo pavadyira. Ngatinzwe hurukuro yataita navakumalo.
Tiri panguva yekunyunyuta panguva ino nekuti kanzuro yechitungwiza iyo yatinotarisira kwairi kuti inge ichitipa maservices zvakafanana nekugadzirwa kwemigwagwa, kupa mvura, kutakurwa kwemarara nezvimwewo, yakawanikwa ichitorerwa senita yavo yavanoshandisa zvakafanana nemateya, madeski, makombiyuta nedzimotokari dzimwe dzinobatsira kuti basa iri revagari ringe richifambira mberi. Saka tiri kunyunyuta zvikuru nokuti kanzuro yechitungwiza ine chikwereti chainacho kubhanga reMetropolitan Bank chaikwana kuridza icho 1.2 million. Asi pari zvino vakakwanisa kudimbura chikwereti ichi nepakati mushure mekunge vabhadhara dzimwe mari dzaidiwa. Saka vasarirwa nemari inokwana kuita iyo $600,000. Ndiyo inova yakabatisa zvinhu izvi na-message of court kuburikidza nepenimbaiwa auctions.
Saka pane mamwe matanho here ari kuitwa nekanzuro kuti midziyo idzoke?
Pari zvino hatizi kuziva kuti vari kutora matanho api, asi mabhini munzvimbo zhinji kubva pakapera horode yeHeroes haasati atakurwa. Atingori marara, mabhini ari kunze pamagedhi evagari vari kutarisira kuti kanzuro inge ichiita basa rayo, asi kanzuro iri kuratidza kuti iri kuremerwa.
Saka imiwo sevagari matanho apa muri kutora vakumana?
Pari zvino tiri kuda kutanga tanzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei, asi kana tanzwisisa taona kuti hapana zvinokwanisa kuti zviitwe, tine takuda kuti kanzuro yechitungwiza iende iyo kumatare edzimhosva yonozvidhiclare insolvent. Totizoona kuti kana yadhiclarewa insolvent matanho api anozotorwa nehurumende pamwe chete nevagari, nekuti zvine zvangofanana nekuti isu kuchitungwiza tine tisina kanzuro.
Avanga vari mukuru wechitungwiza Residence Trust vamavilas kumalo vari parunhare muchitungwiza makare nestudio 7. Mumwe wechidiki ari kuratidzira ari muAfrica Unity Square muHarare vaGriffins Spikita vanoti vave kushandura nzira yavo yekuratidzira nayo vachiwedzera nekupinda mumigwagwa yeHarare nenzvimbo dzinenge dzakaungana veruzhinji dzakaita sepamabhanga nemisika inotengeserwa nevanotengesera mumigwagwa. VaSpikita vanoti chikuru chavari kuda ndechekuti veruzhinji vazive kuti ndiani ari kukonzera matambudziko akatarisana nenyika pari zvino uye kuti angagadziriswa sei. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji.
Handingati ndakachinja maratidziro angu, asi imwewo idea yandakazouyawo nayo iri ichafamba mumastreet ndakatsvagisa mabhengi pane vabereki vari kurara kumabhengi kuti vatore mari dzavo nenguva vozoshaya varara pamabhengi. Ndichatsagetawo kuti nzvimbo zhinji dzinotengeserwa nemavhenda kuti aiwa aya asi mabasa, mabasa chaiwo chaiwo aripo, asi nekuda kwechihurumende chava mugabe hatina mabasa munyika. Enemy yedu iwani ndimugabe nechihurumende chake. Saka ndo nzvimbo dzandinge ndichifamba ndichitaurira vanhu.
Saka matimatanga here kuzviita izvi?
Ndiri kuzvitanga musi wemuvhuro kubva makungwanani kusvika masikati, hapana nzvimbo yandichasiya. Iye zvino tiri kuti isu muno muzimbabwe zvipatara zvemuno muzimbabwe hazvina mishonga, but makada kutarisa vakuru vedu vari kuti vari kutitungamiririra vari kunorapwa kunze.
Manga muchifanira kunge muchiendawo kumapurisa muchinozvipira sondo roga roga, zvichiri kuitika here izvi?
Tiri kuitika izvezvi nenyaya yandakambosungirwa yekudemonstrata paAfrica Unity Square. Ndakapiwa bheyo ndakanzi ndinopangwa kunge ndichiripota. Saka last week ndakatadza kuenda kunoripota, ndaihwara ndanga ndiri pamba, nhasi vanofanira kufamba.
va Griffin Spekita wechidiki ari kuratidzira muHarare vari parunare ne Studio 7 vari muHarare makare. Makateerera kunefenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tiri kuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare tatenda madziro vanova iwo nhengo yesangano reInstitute for Young Women's Development kana kuti IYWD. Tinokutambira nemufaro pano paStudio 7 muzvare tatenda. Muzvare tatenda, tiri kunzwa kuti pane chirongwa chakatangwa nesangano renyu chekubatsira madzimai echidiki kuti vange vachipfuya hove. Mukatudza kuti chiri kunzvimbo dzipi?
Hove dziri kupfuyiwa kunzvimbo 4 dziri muNational and Central. Yekutanga iri kuGurure, imwe iri kumubhindura Gurura kwaChiveso, imwe iri kushamba kwaMutumba, imwe zvekare iri kuGurure. KuGurure kune maviri.
Saka mungati zviri kufamba sei pari zvino?
Pari zvino zviri mugwara rakanaka nekuti madzimai echidiki ekunzvimbo 2 kuGurure nekubhindura kwaChiveso vakatokuwa hove dzavo uye vapanzvimbo yekuti vakakwanisa kuachivha zvose zvavaida kuti vange vachiachivha maererano nekurima hove kwavaiita. Vakakwanisa ivo mune zvavaida kuti vaachivhe yavanotiyo economic independence, apo vavaiti dzimwe vachatora vachidya havo and then dzimwe dzacho vanenge vachitora vachitengesera vanhu vari munharaunda dzavagere vachiwanawo tumari tushoma-shoma zvichibatsiridzawo mhuri dzavo.
Munosarudza sei madzimai echidiki anoita basa rekupfuya hove?
Madzimai echidiki aya akasarudzwa nemamwe makomiti members emunharaunda dzavagere avo pavakaonana pachezvavo nekusarudzana ivo munharaunda idzodzi dzatinosenzera kuti ava vange varivo vachatungamira pilot project iyo yatiri kuti yatatanga nezvayo. Then ivava vatanga ivava vachazotora zvakare vamwewo vavachasarudza pane vari interested kuda kuzoramba vachipfuurira mberi nekurima hove.
Tiri kuonawo kuti nyaya yemabasa iri kunetsa zvikuru kune vechidiki kana vanhu vose zvavo munyika yeZimbabwe omu. Zvamuri kuita izvi zvakakosha sei tichitarisa mudunhu reNational and Central?
Zvatiri kuita izvi zvakakoshera madzimai echidiki kunyanya nekuti ndivo vanosangana nenjodzi dziri maererano nekushayikwa kwemari mudzimba. Vanowanika vacharohwa, vanowanika vachida kuprovhaidhira hama dzavo varwere. Saka mari yakavakoshera zvokuti saka kuburikidza nefish farming iyi tinenge tichiti inenge ine madonzvo maviri. Yekutanga rekuti ivo vanenge vachiwanawo ebalanced diet and then kana vachinge ivo vakwanisa kuriritira mhuri dzavo nekuwana chikafu ichi from these mawhite meat avari kurima handiti, then kana vapedza idzo dzishoma dzacho dzinenge dzazosara ndo dzavachatengesa. Vatengesa vachawanawo kame kamari kadiki kachaita zvekare kuti vadzokorore zvavambenge vaiita zvekurima zvakare hove and then vachizokwanisawo futi kana mari yacho ichinge yawanda vachibatsirawo vamwe kuti vatangewo project iyo yekurima hove kuti vavese vabatsirikane vemudistrict zvavanenge vari.
Mudunhu iri mune dambudziko rekurodzwa kwevanasikana kunyanya vasati vasvika zera. Zvamuri kuita izvi zvingabatsirawo sei kupedza dambudziko iri?
Zvatiri kuita izvi zvinobatsira chaizvo pakuti patinenge tichiti mari iyi kana kuti kurima kwavanenge vaita hove kunounza imwe mari kuburikidza nekutengesa kwavanenge vachiita. Izvi zvinobatsiridza pakuti pane dzimwe zvinokonzeresa machild marriages dzingava mhirizhonga dzemudzimba, kushayikwa kwemari kana kuti kune vanenge vakafirwa mudzimba. Sakuburikidza nekurima hove idzi pavachatengesa vachitengesero vamwe munharaunda mari shoma shoma iyo inenge ichiuya ichaderedza mhirizhonga mudzimba dzavo uye ichaunza mari ichaita kuti vanevesi vemudzimba dzavari kugara wanuke vachienda chiku vachienda kuchikoro uye vachiona kukosha kwa zvakaita kuti nyamwe vakasaenda kuchikoro vanokwanisa kuitawo zvimwe zvavanoita kuburikidza nekushandisa nzvimbo dzavanogara sezvo vari kuita yatinoti organic fish farming yekungoshandisa zvagara zviri munharaunda dzavo kuti vange vachikudza hove.
Asi izvi zviri nyore here kuti munhu atange kunge achiita iro bhindauko rekuchengeta hove iri? Panodiwa zvinhu zvakaita sei?
Zvinyanyo hazvo kushandisa mari yakawanda. Chikuru chinogona kungodiwa kungochera gomba renyu nekuisa plastic raya rakasimba riri kwesherea riri very thick. Ndekuti mvura isangorasike chete kana kurasika ichipinda pasi nemvura yakangowanda. So as long as pangori nemvura yakawanda uye nenharaunda ine mhepo inokwanira hove zvinenge zvakatokwana zvakadaro. Nekuti zvavanodya vanongodyawo izvo makekenya ehuku kana makreshi ndovavanongoshandisa kuti hove idzodzo dzidye.
Saka kana paine mamwe madzimai echidiki ari mumashonaland central imomo vari kuda kunge vachitaura nemi vanokuonai kupi?
Maofices edu ari kubhindura kuno pano panhamba 570 Hay East Road.
Dzokorai zvakare.
570 Hay East Road mubhindura.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare tatenda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa, ndinokutendai chaizvo nekutifonera.
Avo vanga vari muzvare tatenda Madziro vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women Development rinoshanda riri mumashonaland central. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Kuchachaudzwa kwevanhurume kwakambomiswa mumatunhu ose emunyika zvichitevera kushayikwa kwemumwe mushonga unorapa tetanus muzvipatara zvikuru nezviduku zvehurumende uyo unodiwa pakuita basa iri. Mushonga uyu unoshandiswa chete pane vanochecheudzwa vachishandisirwa nzira inonzi ring. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Vamaikoma Kamanzi vanoshandira sangano rakazvimirira Repopulation Services International vachishandira muZimbabwe. Sangano ravo rinodyidzana zvikuru nebasa rezveutano munyaya dzakasiyana-siyana kunyanya dzekuchecheudzwa kwevanhurume. Vamakamanzi vakaudza vatori venhau mamutare svondo rapera kuti chirongwa chekuchecheudzwa vanakomana uye vanhurume vose pachishandiswa ringi chambomiswa kudzamara pave nemushonga unodiwa pakuita basa iri. Asi vakati chirongwa chekuchecheudzwa pachiitwa zvekuchekwa ganda chichange chichienderera mberi.
Munhu wese ari kuenda kana usina, you need to be vaccinated. So I think we know people, but my father, I don't know about it. So I have a boss, I have a couple of cigarettes in this way. Usina, proof you to have a tetanus. You need to have a tetanus vaccination first. So I have a this week, I think after 3 weeks, then was a bonus also, a couple of men in the actual, I think, the third one. The bonus of the bonus of the stuff was in the bonus of the stuff in the actual. So then now we go to my vaccine zone. I think the minister has not prepared for this because it's a massive program. My vaccine is for tetanus. I think I can go see my report. My emergency is a bit of a worry for either tetanus or tetanus. I can't put maybe or maybe not the other night. So I could have some.
Asi vamakamanzi vanoti kune avo havo vanokwanisa kuzvinozvitsvagira mishonga iyi vanokwanisa kuita saizvozvo vonochecheudzwa pachena sezvagara zvichiitika. Vamakamanzi vakati pane zvakawanda zvakanakira uchecheudzwa kwevanhurume zvinosanganisira kuderedza mikana yekubatwa nezvirwere zvepabonde zvakasiyana-siyana pamwe chete nekuderedza kubatwa nechirwere chegomarara remuchibereko kumudzimai.
So now we're going to back to that.
Vamwe varume vakachechudzwa vakaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanaka mune zvakawanda. VaSamson Garapo mumwe vanotsigira chirongwa ichi.
Chicheudzwa kwomunhu urume kuna advantage. Advantage vanepo kuti haunyanyi kuba ukazhinga chaubatirisa, haubatirisiki bangu. Inotibatsira pakuti utachiona futi haunyanyi kuudini, haunyanyi kubatira bangu kuti unonga wakadini, unongochirwa ngemhepo mberi kwayo.
Vagarika mutengwende vanoti vanoona kuita uko kuine batsiro zvakanyanya kuvanhurume nemadzimai avo muzvizhinji kwazvo.
Mugeneral personal hygiene chaichai. Yeah, ndozva ndikangotaura.
Asi mashoko ava makamanzi akatsinirwa nemumwe mukoti wepamutare provincial hospital uyo akaramba kudomwa nezita rake sezvo asina mvumo yekutaura nevatori venhau. Mukoti uyu akaudza Studio 7 kuti vave nezvondo chirongwa chekuchechodzwa neringi chambomiswa kechinguvana muzvipatara zvose nekuda kwekushomeka kwejekiseni retetenasi. Mukoti uyu anoti vane chivimbo chekuti vachaenderera mberi kana mushonga uyu wavepo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Jesu simba rangu.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Robert Lekuku veForward in Faith Church.
Manero maskati mangwana nakanaka zvisa rangu ndinonzi Robert Lekuku kana kuti Mageza. Ndakauya from Zimbabwe 2003 ndikasvikira mu place inonzi Boston, Massachusetts. Ndinoshandira Mwari, ndinotenda kuti Mwari akandipinza munyika ino kuti ndikwanise kubatsirana nevamwe vatendi vanenge vari muno vanenge vachida Mwari. Currently ndiri kushumira ndiri kuForward in Faith, ndiri evangelist weForward in Faith. Ndinotenda Mwari nokuti atisanganidza. Ndiri kucalifornia taipedza conference yatanga tinayo yeFaith Compassion. Ndinotenda kuti Mwari akaita zvinhu zvinoshamisa. Ende ndinoimba kuti Mwari acharamba achibatsira avo vakaatenda the conference.
Makatanga kuva mufundisi muchiri kuZimbabwe here? Ndo ndirandikati basa ndora makadzidzira here kubva mapedza chikoro?
Kwete, baba wangu vanga vari mufundisi weAssembly of God, so ndakangokura ndika leader the UTM church medu. Calling yakazotouya iri very strong ndamuAmerica muno muwe. Ndakazobatana nemama church ndikazobatsira kuplanta a few churches ndiri muno. Uyezve ndikazokwanisa kunge ndakushanda neForward in Faith as an evangelist.
Makatanga muchiita basa rei?
Ndakatanga ndiri accountant. Chikoro chofundisi tine course inoitwa neAmfit inongeva iri Bible School yeZayoja. So that's the one yandanga ndiri kuita through distance learning neZayoja.
Tochitarisa kuti upenyu hwemutendi wechikristu muAmerica hwakafanana here newekuZimbabwe?
Zvakasiyanei. Vanhu vakawanda kana vauya muAmerica vanobva vasiya Mwari. Kune zvinhu zvakawanda zvinobvisa vanhu pamberi paMwari muAmerica. Mukaona kuti kuZimbabwe vanotsvaka chiso chaMwari nekuti zvinhu zvakaoma kumusha. Saka hapana chimwe chinhu chavanoziva kuti chikafu changu chiri kubva kupi, chinobva kuna Mwari. Vanotarisira kuti everything zvinobva kuna Mwari. But wauya muno zvinhu zvese zviri available. Chikafu unogona kungoenda kuma food bank ofuwa free food kana usina pekugara vanokupa pekugara. Saka the way vanhu yavanosika Mwari muAmerica is so different from the way yavanosika Mwari kuZimbabwe. Even ukapinda mumachurch muAmerica, manamatiro avo unonyatsoona kuti zvasiyana because vane zvese zvavanazvo mukati moupenyu hwavo. Ndo matsaukiro avakaita. Ya
makaroora mune vana makauya navo kubva kuZimbabwe here kana kuti?
Ndisozvo ndakaroora, ndine vana vaviri vakomana, one ari 29, one ari 27. Takauya navo vari vadiki diki, but now Mwari ndinomutenda vapedza chikoro. Umwe akutorana bhizinesi rake, umwe akutosevenza somewhere. Mhuri yangu isendinaye kunoko.
Mungatipowo here shoko ramungasiyira vateereri?
shoko rindu da kunyanya kutaura ku vanhu veku Zimbabwe vanogara muno rinowanikwa kuna Deuteronomy chapter 31 verse 8 Mwari anotaura kuti ndinoenda before you ndinokutungamirira pane zvinhu zvese zvaonenge uchiita handingokusiye uri wega saka ndinoziva kuti vanhu kazhinji muamerica unogona kuita stak uchiti ndochiita sei hapana munhu anogona kukubatsira kuZimbabwe unogona kunobatsirwa nehama but munomu unogona kufesa a situation where you are by yourself hapana zvinhu zvaunokwanisa kuita hauna hama but mwari anotaura kuti handimbokusiye ndinoramba ndiinewe saka vanhu vamwari munofanira kuudza kuti nyange zvinhu zvikakuomera usina hama kudiaspora kuno mwari haambokusiye anoramba ainewe akapromisa kuti nyange zvikaoma sei iwill be with you saka iwo kana zvinhu zvakuomera just get to this verse and say mwari makapromisa kuti you never leave me alone you never forsake me unoramba uinene saka nemashoko yavo just to encourage you kuti don't give up vanhu vakawanda mazimbabweans they've committed suicide because zvinhu zvaoma but mira uzive kuti mwari akataura kuti handimbokusiye I'll always be with you ndatinama kuti mwari tinotenda nekuti imi makatipinza mukati memba ino vanhu vekuzimbabwe kuti tiite zvinhu zvakawanda zvinobatsira mhuri yedu mwari tipei kushinga masituations ese atinoita mukati menyika ino zvinhu zvakaoma kumusha hungu asi zvinotiomera zvakare muno because kana muno usina mari usina basa upenyu hunoma but baba vabatsire vana venyu kuti varege kukanganwai especially vauya kunyika ino ine zvinhu zvakawanda varege kukanganwei ndinonamatira vanhu vese vari kutsvaga mapepa ekuti vagare muno ndinokundira mwari kuti muvavhurire maopportunities muzita rajesu tanamata amen
amen
Pastor Robert Lekuku ve Forward in Faith Church vari parunare kuBoston, Massachusetts muno muAmerica na Praxidis Jeremiah we Studio 7.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
Ndiana paradza musha kubva kuna Thomas Tafirenyika mapfumo kachuya kwamuri kachibva kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise musoro renhau zvakare. Bato reTransform Zimbabwe rinoti nhengo dzaro matunhu ari kupindwa nemutungamiri waro vaJacob Ngaruvhume dziri kusara dzichishungurudzwa. Vagari vekuchitungwiza voshushikana nekutorwa kwakaitwa midziyo yekanzuro yavo nechikonzi chedare izvo zvoita kuti kanzuro ikundikane kuita rimamwe mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Stadekele Mhlanga.